Vachitora pfungwa dzavo kuvatori venhau pamusoro pebhiri iri iro rakaburitswa mubepanhau rezviziviso zvehurumende kana kuti Government Gazette musi wa18 zvitagore rapfuura, vamuchade hama vati bhiri iri reNational Peace and Reconciliation Bill rakasiyirira zvakawanda uye rine zvizhinji zvisingatarisirwe neveruzhinji. Vatiwo bhiri iri hariendirani nebumbiro remitemo, vakati semuenzaniso komisheni iyi ine upenyu hwemakore gumi, asi bhiri iri rinoti makomishina ekomisheni iyi achange ari kwimakore mashanu chete.
Ndingangopa semuenzaniso iwo wokuti izvo macommissioners ari kunzi achaappointwa for 5 years, iye commission ichinzi inofanira kuine upenyu hwemakore gumi. Saka kukata kwacheiwo titoona zvakaipa. Tiri kuti zvakare izvozvizvi commission iyi inofanira kuve iri independent, haifaniri kukanganiswa mubasa rayo napresident kana naminista. Asi apa tiri kuona ichinzi minista ndokwava kundoripota. Tisiri kuti aiwa hazvisizvo.
Vaenderera mberi vachiti pane kuti komisheni ishande yakazvimiririra, bhiri iri rinoti komisheni iyi ichange ichishanda iri pasi pebazi rehurumende rinoona nezvekuregererana, iro riri pasi pemumwe vatevedzeri vemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko. Vatiwo bhiri iri rinopa hurumende simba rekupa mari komisheni pamwe nekupinza vashandi basa, uye vati izvi nezvimwe zvakawanda hazvienderani nezvinodiwa nebumbiro remitemo. Vati vari kutsvaga pfungwa dzemamwe masangano anoshanda akazvimirira, uyewo vachataura neveruzhinji nenhengo dzeparamende kuti dzigadzirise zvese zvavanofunga kuti zvakashata pabhiri iri risati rapaswa kuti rive mutemo.
Ino tiri kumboita basa irori rokufamba tichibvunzurudza, rokuita maresearch, rokubvunzurudza vana mazvikokota kusvika tabuda nechinhu chakanaka. Chazobuda ndobva tinozoenda nacho kumakomiti ekuparamendi kuti onai zvamakanyora imimi, onai zvatawanawo izvi. Tiri kumbongoti zvatawana isisi zviri nani pane zvamanyora imimi. Saka teedzerai zvatawana. Kana muchiti hazvisizvo, endai munobvunza vanhu veruzhinji muone kuti zvavanoti zvakanaka ndezvipi.
Vatiwo kana hurumende ikaomesa musoro ikapasisa bhiri iri kuti rive mutemo risina kusandurwa, vachakwidza nyaya iyi kudare reConstitutional Court. Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vaOK Machisa vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nemaonero avamuchade hama vachiti hurumende inofanira kutevedza bumbiro remutemo.
Chikafu chatabikirwa apa chinouraya muviri wemunhu. Kana chitaura izvo tinoda kuti bhiri iri harisiri, harikodzeri kunge richitonzi rinoshanda muZimbabwe zvikuru kana takatarisa mirishonga yakaitika nekwatichainda mberi. Saka tinokumbira kuti hurumende izive kuti inoshandawo nevanhu vanofunga, vane mafungiro ekuti tikatarisa kunze kwenyika zviri kuitikawo kunze kwenyika, hatingati isusu mabest practices arimo here mubhiri rakaita sairori.
Mukuru wesangano reHuman Rights NGO Forum Valoid Kuvea vaudzawo Studio 7 kuti vatotanga kutaura nenhengo dzeparamende pamusoro pebhiri iri, uye itariro yavo yekuti bhiri iri richasandurwa risati rasainwa kuva mutemo.
Maonero edu isusu ndeyekuti handifungo kuti bhiro iro richangopaswa muparamendi vasina kugadzirisa zvatiri kuta, zvatiri kuchema nazvo kuti dai zvatakati zvigadziriswe. Ende ticharamba tichiendera mberi kusvikira pachazopaswa bhiro racho.
Paramende iyo iri pazororo inotarisirwa kutanga basa musi wa12 kukadzi, apo inotarisirwa kuzeya bhiri iri nemamwe. Zvichakadai, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakatodoma nhengo dzeNational Peace and Reconciliation Commission, uye Bishop Ambrose Moyo ndiwo sachigaro wekomishen iyi. Dzimwe nhengo dzekomishen iyi ndiamai Lilian Chigwedere, amai Patience Chiradza, amai Choice Ndoro netimusanhu vaCharles Masunungure, vaJeffrey Chada, vaLeslie Ncube pamwe navaGodfrey Chekenyere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.